Ya, apanya yo yo paita kupane wa kamiko. Papa kan tawa ni dari kita. Kata bagi ilu ke iri memuhan.
Tawa si kufara. Ini pun aku kuti. Wani zango uya nasi kata di sini. Tu, zato zawar gun diwano wargu piwa. Plus, inonzi abolishment of office.
Ino wa ya ipa nonge jipa wano maria katu wandei. But iyo wa kakunde pakasa na jisipotite nukite. Ui jopi jisaina ima arishane tifomu. Nesu tisekte ni akasa ndishwa, ili shandishwa kuwa na wangita kiritaya. Wange 65.
Muripava muwaruku sara ere kana utimakaa misko.
Ndati nini ndipaka tite waruku sara.
Saka mungazi uti waruku sara wani ngwaru wangani.
Waruku sara wari about 3,000 waka retire wani garuma 2,100 kambi
saka mari dzavari kupiwa dzekuenda pamuchikandi gere kana kuti dzamuri kuti dze retirement dzinenge dziri mari uye vanga vachidawo mari
nezuro vanhu vakaisirwa mari yainzi pay notice inova yanga iri kuma 1,400 kambi yeni papakeja pasi 3 wozi pakangonzi takuwekerai ma pensions eni but rumali yaiti inenge iri kuma 9,800 something but vanhu vanga vari kutaiwa kamari yaifana kuteita kana by 4 bozi kamiswa basa kusiri kuda kwedu bozi munhu hakuna munhu anganzi ari kuenda paretirement ne 30 years kana kuti ne 28 years bozi ivo vaiti vabva vatodzima nezita rekuti it office kureva kuti vaabhoisha office.
Vamwe vangade kunyatsonzwisisa kuti mayouth officers anoita basa rei mukoma takawira nekuti vamwe vanenge vanga vachiti aiwa vanongoita basa rekutsvagira ZANU PF rutsigiro icho kwadi here munenge muchinyatsoita basa rei munharaunda
hano ipapo vanga vemanyiri mayouth officers basa ravo vane basa rinenge rakati kurei chekutanga ndechekuti vanobatsiridza vechidiki munyaya dzekuti vange vachitanga kuita maprojects theni nge vachivabatsira zvekare mukunyora iwo atinoti maproject proposal ekuti vange vachikwanisa kupiwa mari then nenyaya yekuvandudza nzvimbo kune section inonzi youth build Zimbabwe yekuti vanenge vachibatsirana necommunity kana mune nzvimbo sei kana kuti magovernment institutions mune basa rinenge richida kuitwa sei kana kuvakwa muzvikoro mumagete veterinary offices mayouth anoendapo vonobatsiridza munyaya dzekuvakwa kwenzvimbo idzodzo vachizobhadharwawo havo muzvikamu zvishoma zvasiyana nemunhu anenge akanatodzidzira basa ini nzira yekuda kuderedza dambudziko rehurombo mune vechidiki theni chechipiri vanobatsirawo zvekare kuti vechidiki vange vachivamobhilaiza kuti pane kumirira nyaya yekuenda kumabasa vanofanirawo zvekare kuenda kumavhitc kunodzidzira mabasa emaoko zvinova zvinobatsira kuti munhu kana abva ikoko anenge akwanisa kuita mabasa ekuzviraramira zvinouya kuburikidza nemayouth officers vanoenda pagiraund vonotaura navo vachivaonesa kuti zvinovabatsira chii ndo zvimwe zvimabasa anoitwa nemayouth officers.